MDC yavachamisa yazivisa kuti yabatana ne MDC yavanqube pamwe ne PDP yavabiti kuti vaombe bato rimwe chete rakasimba zvitevera kutsigirana kwakaita mapato aya musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ayo akakupidza sarudzo idzi ari pasi pemubatanidzwa we MDC Alliance. Mutauriri wavachamisa Vankululeko Svanda vati zvitevera kubatana uku vanqube navamogen komichi vave vatevedzeri vemutungamiriri webato ravo pamwe nava Elias Mudzuri avo vagara vari mutevedzeri wemutungamiriri webato iri. Muzvare Tabhita Kumalo ndivo vavasachigaro webato vachiteverwa navatendai Biti vaDouglas Monzora vari kuramba vari munyori mukuru webato ukuwo vaJacob Mafume ndivo vava mutauriri mutsva webato. Vasvanda vati vakaedza kuita nhaurirano nechikwata cheMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe asi zvakakona n'anga murapwa achida
zviri kuita ndezvekuti vamai Kupe vakataurwa navo pachiitwa chekuti MDC ichazodzokerana vanhu vemMDC vachadzokerana navo shana pamwe chete tichiendera mberi hapana kuita kuwirirana navo. Tinoona kuti vava kuda kutazo kushanda nezanu zvikurusa havachada kushanda kuno kusaidi remapato anopikisa kana kuti vanoshanda zvedemokrasi.
Asi mutevedzeri wamuzvare Kupe vaObert Gutu vaudza Studio 7 kuti hapana kumbobvira paita nhaurirano dzakadai pakati pechikwata chavo nechikwata chavachamisa.
Awo ndo manyepo unoona handidzi kuti kana vamwe vanhu vanoti kana vadya nyemba here kana mutakura rudzii votanga kungorotomoka. Isu takataura pachena kuti hatishandi nevanhu vanoita zvounyaniya, hatishande nevanhu vanoita zveviolence, hatishande nevanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo womusangano. Muchidimbo hatishandi nenhunzvatunzva. Isu ndisi MDC. Saka kana kune vaya vanozviti vanoda kuti tiuye kwavari, kwavari kupi kuzodi? Hatisi mbwa kaisi inodya marutsi, hatitambe tichidaro. Toda kuti vatereri vanzwisise kuti MDC ndisu inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe. Takaita extraordinary congress tikasarudza utungamiriri zvakanangana nebumbiro romutemo wedu weMDC Party Constitution.
Vasvanda vati MDCT yamuzvare Kupe yave kushanda nezanu PF ndosaka vari kuramba kushanda nevamwe vemapato anopikisa.
Sato fukawo ndoo zviripo izvozvo tongogamuchira kuti ndoo zvavada kuita uye vane kodzero yekusarudza kushanda nezanu kana kusarudza kushanda vega asi vakawanda vari kuitivo vasarudza kushanda pasi pamwe chete neMDC vachidzoka mubato reMDC sematangira rakaita mu1999. Tinorangarira kuti zvoratidza utungamiri hwakadzama waPresident Nelson Chamisa hwokugona kuzodzosa vanhu vese vakanga vakabva muMDC kusanganisira vana Professor Wilson Minqube, vana Honorable Tendai Biti, vana Honorable Scala. Vese ava vakambenge vasina kufara asi vaakudzoka muMDC vachiti vari kufara zvikurusa vanaendera mberi vachishanda naPresident Nelson Chamisa.
Asi vaGutu vati zviri kutaurwa navasivanda izvi ndezvemugodzi matsuro. VaGutu vati wokugadzwa pazvigaro kwakaitwa vanqube pamwe navabiti navamafume hakusi pamutemo sezvo vachiti zvinzvimbo zvakadai zvinogadzwa vanhu pakongress chete.
Utungamiriri weMDC kana tichiti utungamiriri tinoreva top leadership yeMDC inosarudzwa pakongress. Top leadership ndoiya inonzi the National Standing Committee kubva kuna president kusvika kumutungamiriri wevechidiki kana kuti tingangoti muchirungu chairperson of the youth assembly. Zvino taakuzwa mazuva ano kuti mavice presidents aangodomwa nomunhu umwe chete, machairmen vaangodomwa nomunhu umwe chete, maspokesperson vaakudomwa nomunhu umwe chete. Mahumbwawa isi zvamatakanana ayo kwete bodo.
Asi vamafume vaudza vatori venhau kuti vachamisa vane masimba mubumbiro ravo remitemo rekuita izvi uye pamusoro pezvo vanoti vakapiwa masimba ekuita izvi nekomiti yepamusorosoro mubato ravo pakati pemakongress reNational Council. Hatina kukwanisa kutaura nemamwe mapato aive mubatanidzwa weMDC Alliance akaita seZimbabwe People First neTransform Zimbabwe kutinzwe paamire panyaya yekupinda muMDC. Kunyange hazvo taradza kutaura nemutauri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota, avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakamirira kuita musangano neutungamiriri webato ravo vasati vazivisa kuti votora gwara ripi panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato ose anopikisa ari munyika akabatana kuita bato rimwe chete ane mukana wakakura kwazvo wokubvisa ZANU-PF mumasimba pachaitwa sarudzo dzinotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.